Vanhu ava vachange vaine basa guru rekuona kuti zvikwata zvatevera zvinodiwa mukudzivirira kupararira kweCOVID-19 panguva yavanenge vachiita gadziriro yavo pamwe nepamitambo. Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi esangano iri vaKenneth Ndebele rinoti vari kuunganidza vanhu vane ruzivo nezvinodiwa neWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano munyika kuitira kuti vavabatsire muhondo yavakatarisana nayo. Hurumende yakakomekedza vemitambo kuti vanofarira kutevera matanho ekudzivirira COVID-19 zvakadzama kana kuti mitambo iyi inomiswa zvekare. Vemunhabvu vakadarika danho rekutanga mushure mekunge vatambi vese vakanyoreswa nezvikwata vakaongororwa utachiona hwecoronavirus uo unokonzera chirwere cheCOVID-19. Makundano enhabvu ari kutarisirwa kutanga musi wa8 Chivabvu nemitambo yemukombe iyo ichaitirwa kuBulawayo, Harare, Mutare pamwe nezvishavane. Pari zvino zvikwata zvese zviri mubishi yegadziriro mushure mekutenga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata zvavo. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vachitarisa zvakaitika pamusika wekutenga vatambi, makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Bhora regore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabhuilda ona King Nadolo kufront yaizvati yange isina vanhu vaigowesa. Voitarisa Harare City yakatora panova experience players from Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakakwanisa kusinecha naDenver Mukamba ti mamaplayers akabva akakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum Mine. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rineri.
Varairidzi vezvikwata zviri muPSL vanoti vanonokerwa nemitambo kuti vatore mikombe ichange iripo. Asi murairidzi weCapes United, Darlington Dodo, anoti matambiro achaita vatambi vake ndiwo acharatidza ega kuti vachamira papi pamujawo wemukombe.
Mujawo. Saka kana uri mujawo munozotaura kana muchinge masvika kwekupedzisira. Kana muchiri kuenda pamujawo hauzivi zvinoitika pakufamba. Tiri kufunga kuti rega tiende mutambo newega wega, mutambo watakatasana nawo toenda mutambo nemutambo tichingofamba tichidaro.
Nhabvu muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe weleague. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.